vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vanofanira kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dza
2023. That is being fostered under the Second Republic. We say no to violence. We say no to disunity. And we say no to division. And we say no to unrest.
Apo nyika yatarisanawo nesarudzo dza 2023. Ndiri kukurudzira vana veZimbabwe vose kuti vabatane mukuchengetedza runyararo kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga.
Vanokokwera nhengo dzebato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vati mauto anofanira kuremekedzwa nebasa guru ravanobata.
Vanhu vanonzi vari mudefense forces ava ndo vanotipa kusununguka kwedu kuita zvose zvatinoita muupenyu, zvakafanana nokurima kana mabhizinesi kana mufaro yese yatinoita, kana kusununguka kwedu kwose kuita zvose kana kugara padzimba dzedu, kunge ivava vanonzi vedefense forces vakatidzivirira. Saka zvakakosha kwatiri kuti timire tichivayeuka nokuvaremekedza nokuvarumbidza.
Vamunangagwa varumbidzawo Major Winnet Zharare vakapiwa mubayiro neUnited Nations nemabasa avakabata kuSouth Sudan.
The deployment officers are doing the nation proud due to their exceptional performance during these missions. It was only recently that Major Winnet Zharare, whom we have conferred a medal today, was also conferred with a commendation medal and sanctioned one.
Tinofarawo nebasa riri kubatwa nevatiri kutuma kunochengetedza runyararo. Semuenzaniso, Major Winnet Zharare avatapa menduru nhasi vakakwanisawo kupuwa mubayiro wepamusoro-soro neUnited Nations zvichitevera basa guru ravakabata kuSouth Sudan.
Mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, WALPE, Muzvare Stavile Dewa, vanoti vanodzivirira nyika vanobata basa guru mukugadzikana kwenyika, asi vakati shungu dzavo ndedzekuona madzimai achiwana mikana mune zvematongerwo enyika.
Tinorangarira madzimai vasikana vakasiya dzimba dzavo, vachisiya mhuri dzavo, vachienda kuhondo kunorwira kodzero dzizere neindependence. Pane zvimwe zvinhu zvakarwirwa nemadzimai aya, vakarwira nyaya dzegender equality, nyaya yekuenzaniswa kwemukana pakati pevarume nemadzimai. Izvi zvisati zvazadzikiswa, saka tinongoramba chiti zipave neempowerment yemadzimai, pave kuenzana kwemukana pakati pemadzimai nevarume vakomana nevasikana.
Saachigaro werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vanoti mauto ari kupembererwa zvavo, asi mamwe acho ari kushandiswa kumbunyikidza kurova nekutyora kodzero dzevanhu munyika.
Tinongokurudzira kuti patiri kupinda muelection regore rinouya, mauto edu achengetedze runyararo, asi asatore nguva iyoyo kuti apindire mune zvinenge zvichiitika kunyanya-nyanya mucivilian life. Tinongokurudzira kuti vauto edu vasiyire basa iroro kumapurisa, kwete kuti ivo vapinde mustreet vachidzingirirana nemacivilian.
Mauto akapomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vanosvika 21 muna Nyamavhuvhu gore ra2018 naNdira 2019. Izvi zvichiri mundangariro dzevakawanda. Mhemberero dzanhasi dzapetwa nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto eZimbabwe neekuBotswana. Veruzhinji vanga vachitsikiriranawo pakugovewa kwechikafu chapiwa vauya kumabiko aya, vamwe vachiti vakawanda vauya nekuda kwekuti pane kudya kwemahara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.